Chete changa ndinotenda mukomajonga kundipa mukana wakadai kuti taure nevana veZimbabwe nditi makadii kumachirimana enyika. Chinhu chechipiri chandinotaura ndechekuti zviri mubumbiro remutemo weNDC, zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti munhu ane kodzero dzake kujoina mapato aanoda kana kubuda mubato raasingadi. Pachirungu mubumbiro redu renyika rinonzi Freedom of Disassociation, Freedom to Disassociate irimo. Saka tinoti makorokoti kune vaenda asi hazviniki basa remusangano wedu wenhizi kuti renderere mberi. Handike kutanga vanhu vachibuda kuzanupiva vachiuyawo kwatiri. Iyozve vanhu vachibuda kwatiri vachienda kwavari. Iki chiitiko chinoitika mumapolitical parties ese. Saka handi zvitsva zvekuti tingabva tarohwa nehana kana kukatyamara. Vane kodzero dzavo vanhu vavatotaiwa bye bye.
Asi zvinosiyawo papi musangano wenyu tichiona kuti mune muri muurongwa hwekuumba musangano asi uchinge uchiondomorwa nerimwe divi. Waita juzu ratizirai uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Regai nditi mukoma mukatadza kuti vanhu vacho vari kunzi vaenda vanonzi vakorenzi shangirai havana kumbobvira vamboita kana chigaro musangano mukoma wavo achitori mupenyu. Saka handisi kuona juzu ratizirai apa nekuti havana kumbobvira vapinda kana mustructure. Inge ingori pati yaitungamirwa nemukoma wavo. Saka uchizoramba uchinyiotaira kuti inge iri nhengo yedu isii tisingambozivi kuti vangu vachivhotera kupi kana kunani kuti munobva kuti vhote yeZimbabwe isikireti. Saka vaenda vasina zvigaro vana Collins ava aiwa tinoti aiwa ngavafambe zvakanaka. Saka juzi ratizirai handiroba ramuri kutaura rino tine rijuzi ravo monzora riri kurukwa richibva rasungwa dambo dzichienderera mberi.
Totarisawo imi sebato mune vamwewo here vamuri kutambirawo vatsva vama musati mataurawo nezvavo vari kupindawo kana kujoina bato renyu vari kubvawo kune mamwe mapato kana vangave vamwe vatsva.
Politics dzemuZimbabwe munozvava kuti very very dangerous nekuti mukataura kuti isu tinopikisa tikada kuti tizviite tinopano tinokonzera violence. Saka tina kuprotekta identity yevanhu vanotivawo vanhu vanotijoina kana even makampeni dzedu mamwe atiukuita nemaprogramu atiukuitira tikuita underground. Saka tina kuprotekta identity yevanhu vanotijoina. Hatipo tichingoti dudzira tichitange kunge unonzi kufarisa aiwa hatidi kunyenyekoseserwa nekuti MDC haina kufoma nhasi ende MDC haina kufoma haina kusika vanhu. MDC yakatotora vanhu kubva kuZanu mukazvitasira nekuti patakatanga 1999 vazhinji vangu vari kuZanu. Saka handi zvitsva izvo kwatiri.